This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nhasi uri musi wesvondo kurume 13 2016. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 13860 ni 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Vamwe vagari vedunhu remashonaland East vochema nerekuti vari kunyimwa chikafu chinogoverwa vanotambura. Sangano revarairidzi reptuz rotsigira urongwa hwegurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora hwekuti paumbwe sangano rimwe chete reTeachers Professional Council iro rinenge richizoongorora mashandiro evarairidzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Vamwe vagari vekudirihori muWard 20 mudunhu remarondera East kumashonaland East vanoti vari kunyimwa chikafu chinofanirwa kunge chichigoverwa vanhu pasi pechirongwa chehurumende chekubatsira vanhu nechikafu vachinzi havatsigiri bato rezanupf. Mumwe mutsigiri weMDCT vanyika dzino chafundikira vanoti iwe nevamwe vavo vakatoudzwa nemumwe sachigaro wezanupf kuti havafi vakawana chikafu ichi. Vanoti dai hurumende kuburikidza neGMB iri iyo iri kugovera vanhu chikafu. Atina kukwanisa kunzwa divi rezanupf panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya weStudio 7 navachafundikira.
Zviri kuitika ndezvekuti GMB dzavaya nezvinhu inosvika pavanoti pacentral point kurinova kwanesamba, kunonzi kwanesamba primary school. Saka vanhu vobva vanzizve muchinyorwa ine masabhuku kuti muzozotambirawo chibage kana maimput mafertilizer. Saka masabhuku aya anenge akatotaurirwa kudhara kuti no vanhu vasiri vezanupf musapeti musavanyorwa. Saka isu takazongoendawo ikoko maona tisina kunyorwa ndobva tatarwa nadistrict chairman wezanu kuti hapana vanhu veopposition vari kutambira pano.
Vaitotanga vabvunza here kuti muvape kadhi rebato rekuti muriwe bato ipi?
Kwete district chairperson uyo anotoziva nekuti togarisana muarea magwatiko. Saka vanotiona isusu nokusaenda kumisangano yavo havabvunze makadhi, asi kuti vanototiziva kuti ava vavanhu ava vatoizanupf.
Saka semaonero enyu pangagadziriswe sei zvapamira pakadai?
Panga pachitoda kuti ivo vehurumende kana veiovegb vacho aiva vasingafaniri kutevera zvingotaurwa nevamwe vanhu vepati, nokuti ivo ndivo vanenge vabva vane assignment yekuti iendai munopa munhu wose ari kunzvimbo yakati. Asi vanozvodzoka ivo vegb vacho vataurirwa nadistrict chairperson wezanupf kuti kwete vanhu vasiri vezanupf hakipi.
Havanga vari nhengo yeMDCT vanyika dzino chafundikira vari parunare kumarondera East naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti rinotambira nemaoko maviri kurudziro yegurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora yekuti pave nesangano reTeachers Teaching Professional Council iro rinenge richiona nezvemashandiro evarairidzi. Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti semasangano evarairidzi ndizvo zvavagara vachikurudzira kuti zviitwe sezvo mamwe masangano evashandi vehurumende akaitawo semasangano avana chiremba vaine sangano rakadaro.
Tagara tichingotaurai tikuti teaching professor council iyi inokwanisa kuti tibatsire kusimbaradza ukama hwedu sevarairidzi kutiratidza kuti toita sei munguva yematambudziko nekugona zvakare kuti vaya vanouya kuzokanganisa profesheni yedu todii navo nepamusana pekuti pane vamwe vanongopindirawo kanyemba dzinozowanikwa dziri munzungu vanhu voti aiwa nzungu izipani yakaomarira iyeri imwe chete saka tongodavira kuti izvozvo zvega zvinotibatsira kuti tikwanise kusimbaradza kuti profesheni yedu yevarairidzi yofamba sei kuenda mberi.
Asi zvinobatsira nemutoo upi zvamagara muchichema imi zvamunotarisira sevashandi yatingati welfare?
Izvi zvinotibatsira pakuti point number one. Tinokwanisa isu kuti zvichemo zvedu zviri professional. Zvichemo zvedu zvinoita kuti tikwanise kutorwa sevanhu vari serious. Nekuti hapana asiri wemumucha medu anozopindamo. Asi hazvirevi kuti ndezvi tatigadzirira nyaya. Hazvirevi kuti ndezvi tatikwidzira pei. Hazvirevi kuti ndezvi taita kuti public service kana civil service commission inspectors vasaite huori neudzanyiriri neumbindimeka hwakazara uku izvo zvahatigoni kuzvirambidza. Zvinotibatsira chete kana zvikaitwa nevanhu vari kuziva zvavanoda. Kana pakapindira vanhu vanenge vapinda nehurumende sezvinoitwa zvimaunioni zviri kufomwa izvi zvimaunioni zviri kupondwa nevamwe vanhu vane political agenda hatigoni kuti tizokaka ngoma inorira. Nekuti pamunenge muchipinda tambo kuti mubvenze kuti ngoma itate umwe anenge achiya nedanga achiteta ipapo kureva kuti ngoma yedhamba kuenda mberi kubva kwaramba kuenda mberi. Saka isu tiri kungoti sevarairidzi tikagona tega kumbogara pasi tichigadzirisa zvinhu zvinotiendesa mberi ndicho chega chikuru chatingati chingave the foundation yekuti kuenda mberi nekusimbaradza voice redu kunonzwika. Nekuti iye zvinotingati tikapembedza kuti tichi profession dzazvo dzinoita gadzirisa zvichemo pane vakabuda vatenda vanogadzira health services commission vakabva ipapo vakanoti vakuita zvavo vega nanhapo vari kungochema mari haiuyi. Panoda kuti pave nepolitical will. Panoda kuti hurumende yacho iri kutonga izvi nekuti iri kutungamirira vanhu haisi kutungamirira magengi nemombe.
Manga muchimbochemawo nenyaya yekuti hurumende haisi kukutaudzai munozoita zvizhinji zvekuziva kuburikidza nemapepa. Vakakusvitsa here shoko irori rwendo runo?
Hongu inyaya yegara itori mudariro inyaya iri kutokurukurwa nezvayo mazita ekuti ndiani angatungamirire tikatogara pasi tichibatsirana kuti ndiani angaita. Asi tiripozo ndechekuti pazvinozoimplimendwa zvinhu izvi votoimplimendeswa zvinhu zvamusina kuita ndezvagara zvinongoitwa nehurumende. Vanokudaidzai vapedza kukudaidzai voimplimenda zvinhu zvavo mozi aiwa ava vakanyanza ucha moonekwa mini mafuta pamuromo mazorwa mafuta pamuromo nyama yamusina kuita.
Avanga vari vaRaymond Majongwe vanove munyori mukuru wePTUZ vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vanofamba nemichovha reZimbabwe Passenger Association rinoti rinotambira nemaoko maviri pfungwa yegurukota rezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo yekuti paumbwe homwe inobatsira vanenge vavirwa netsaona dzemumigwagwa yeRoad Accident Fund. Mutungamiri wesangano iri vatafadzwa Goliath vanoti iyi yagara iri yokurudziro yavo yekuti pave nehomwe yakadai sezvo vazhinji vari kushaya kana kukuvara mutsaona dzemumigwagwa vari vanhu vanenge vakabata dzimba. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Sesangano rePassenger Association Zimbabwe tinotambura nemaoko mairi kuti hurumende yazviona zvakakodzera kuti ifome Road Accident Fund. Isusu isu sangano tegara takachemera Road Fund kuti iripo tifanane nedzimwe nyika dziri murijin medu dzakafanana nesouth africa, Swaziland, Botswana, Namibia vane urongwa hwakadaiwo so hwakafanana neRoad Accident Fund. Ndiri kuti isusu tambura nemaoko mairi izvo zvavaita izvi idanho rakanaka. Vaakunzwisisa kuti mhuri dziri kuparara, mabreadwinners ari kuparara, hama dzisara dzisina variripiri idanho rakanaka isu tinosapota hurumende kana vatora danho iroro asi tirikuona kuti pachine zvakawanda zvirikuda kuti zvinge zvichigadziriswa zvatinofunga kuti hurumende iri yega haizvikwanisi inotodawo isusuwo kuti tinge tinge tichipinda mazviri sesangano repassenger association yezimbabwe
asi vagoriati pane kuchemawo kuri kuitwawo zvakare panyaya dzevamwe vari kunzi vari kubira masangano kana makambani ezveinsurance zvichinzi zvinoitwa maforgery iyo Road Accident Fund kana yakanga yavapo hamuone here pachizongoita dambudziko rimwe chete irori rekuforgwa kwemacertificate nezvimwe zvakadaro
kana tiripo sesangano tichange tichirekomenda nekuvabatsirawo kuti zvinofambawo sei bhuzitini takanzverawo takafamba takaonawo zvinoitawo vamwe kuti vari kuzvifambisawo takaita atotibarisechi pachirongo kuti masangano ari kurwirana sei mari dzacho dzinobva kupi tinazvo zvese izvozvo saka vachinge vachida uribatsiro rweduwo futi tinochakwanisa kuvabatsira kuti fojari yagara ichiitika even kana kunyika dzakabudirira pane vamwe vanenge vada kutora mukana wekuita fojari asi kuti munhu aone Road Accident Fund iyoyi andovhetwa zvakasimbarira vangueri kana vapa Road Accident Fund haisi fund inongoti tsaona yaitika yakutobatsira
vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliati vari parunare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Godfrey Tsenengamu, avo vaimbova sachigaro wevechidiki kuZANU PF mudunhu reMashonaland Central Province. Tinokutambira nemufaro pano paStudio 7 mukoma Godfrey.
No, tinotenda mazvita makadini.
Aiwa, isu tiri nani tichivimbawo kuti vateereri vari nani. Mukoma Godfrey, tiri kuona kuti imi nevamwe vechidiki vakati wandei makadzingwa mubato reZANU PF muchinzi mainyomba mudzimai wemutungamiri wenyika. Mungatudza kuti zvakafamba sei chaizvo?
Inhema kuti ndakashoropodza kana kusara mashoko akashata pamusoro pemudzimai wemutungamiriri wenyika kubato reZANU PF. Cause kumusangano weZANU PF hatidhili nemafamilies kana kuti nemacouples, tinodhila nemembership yemusangano. Tinotaura zvedunga munhu mumwe nemumwe akazvimirira. Saka kutaura kwatakaita mashoko pamusoro paDr. Grace Mugabe, takataura takavatarisa senhengo yemusangano, kwete semudzimai womutungamiriri, nekuti chigaro chemudzimai womutungamiriri hachisi chigaro chemusangano.
Tiri kunzwawo kuti vanenge vasina kuwirirana nedanho rakatorwa rekuvadzinga mubato vakasununguka kuti vange vachidzokera kubato, vachinotaura kuti nyaya yoenzwike zvakare. Ndozvamuri kurongawo here kuita?
Mafambiro ari kuita zvinhu musangano rangovariara, ndingati mukoma Zulu, bhonda vaponda matambiro evanhu vari mubhawa, kuti kana macheso akanga arira mumwe nemumwe anotamba staira yaada. Inini zviri kuitwa mubato redu zviri kutaridza kuti vanhu havatisina kuremekedzwa nebumbiro remutemo. Saka naizvozvo handikwanisi kukoshesa danho ravanenge vakatora.
Ko, vamwanga vachiti imi muri kutsigira vamunangagwa kuti vazotore chigaro ichi iri kunzi Team Lacoste?
Ndingangoti nini kwamuri mukoma Zulu, ndo zvinoita berekana rakuda kudya mwana waro rinotanga ramupomera kunhwa sembudzi kuti rigowana majiro. Saka nhau iri pano ndeye kungotsvaga mhosva, asi ini ndiri nhengo yebato, ndinotedzera bato. Kana pakazowanika mukana wekuti vamunangagwa vaakutungamira ZANU PF, aiwa ndinovatsigira vari purezidendi wavo. Uye kana pakavaya election ndine right yekusarudza kuti ndinoda kuvavhoterese pacongress kana handidi kuvavhotera.
Saka pamakadzingwa pa mukoma Godfrey, pane vakamboti here munofanira kuti hamutsigire vamunangagwa muchibuda pachena? Zvanga zvichifamba sei?
Patakatanga kupesana kandepekuti imi munozviziva kuti muna 2014 isu savana sachigaro vechidiki muZANU PF takafamba na Dr. Grace Mugabe mazuva avaida kuita mutungamiri wemadzimai, vachitaura zvizhinji pamusoro pevaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika mai Joyce Mujuru. Saka pakapera mutambo wekubvunza kubviswa kwamajuru pachigaro kwakauya zvakare shoko rekuti tibatane namai Mugabe mukuteerera zvakare maprovinsi tava kubvisa vamunangagwa isu ndo patakabvunza sechibiki kuti mai Mujuru makavapomera ma10% ko zvakazodii makazoenda navo kukoti here takambonzi isu vaida kuhaya masniper zvakazofamba sei nekuti maallegations avaipiwa anga ari treasonous ko mhosva yavamunangagwa pane zvino ndeyeiko pasati papera gore vabva kumikidzwa kuti vave mutedzeri womutungamiri wenyika saka ipapo patakaramba kuva chikamu cheurongwa hwechipiri hwekuurwisa vamunangagwa kuvabvisa mubato ndo patakatanga kunzi no taavapanduki tinofanira kudzinga
mati makaudzwa kuti yangova yekuti mubvise vamunangagwa ndiani aidaro apa
munhu akauya kwatiri vanonzi ndiye vakasvikoere anova njetete vemusangano asiwo vachiti vakanga vapiwa mashoko aya kumutungamiriri wenyika but vachiti vakanyatsomapiwa nadr Grace Mugabe kuti vatiindigeche kuti tipinde zvakare muprogiramu yekutanga kurwisa vamunangagwa
asi semaonero enyu munoona mai Grace Mugabe vaine chidokwadokwa chekutungamirawo here
vakambozvitaura muna 2014 vachiti ndine kodzero yekuti kana ndirakita purezidendi ndinoitawo nekuti ndiri chizvarwa chezimbabwe ura rimwe zuva ravakabva kana ndisendakanganisi kuchina patakavagashira paairport vachiti hakuna munhu ane kodzero yekumisa mudzimai wangu saka kana ivowo vachiti hakuna munhu ane kodzero yekumisa mudzimai wavo naizvozvo hapana munhu zvakare ane kodzero yekumisawo mumwe anoda nekuti hazvingotenderwi chete ka kuti mai Grace Mugabe ndiro vangoda vega
muri kuona here imi vechidiki vachiremekedzwa mubato rezanu p f kana kuti vanenge vanoshandiswawo
nhau yandakaona mubato ndeyekuti vechidiki vane tine nguva yatinonyanyodikwa kana paine mabasa mamwe anoda kuti aitwe ekudzoreredza musangano kana kudzoreredza utongi kana bato redu ikange ratarisana nedambudziko ndonguva zhinji dzatinodikwa semayuti dambudziko ratiraro nderekuti vakuru vazhinji vari mubato redu vanoti kana vachititarisa tichinzi yuti vanofunga kuti tiri pwere
aiwa tinokutendai zvikuru vatserengabu nekupinda muchirongwa chedu
no ndinokutendai vazulu mazvita henyu
manga makateerera kubva kuna vaimbova sachigaro wezanu p f kumashonaland central mubazi revechidiki reyouth league vagodfrey tsenengamo muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo aiwa hama wadiwa chinobhururuka chinomhara nekudaro ngaisiye matambo tosangana zvakare svondo rinouya anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Aiwa tinotenda Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa zvikuru vechidiki nesuwo vechikuru tiri kuwanawo zvekunhonga ipapo. Nzwisa namwe usavi kubva kuna Paul Matawire tabva tasvika kumagume echirongwa chedu sezvo ngoedi yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare vamwe vagari vedunhu rekumashonaland east vochema nerekuti vari kunyimwa chikafu chinogoverwa vanotambura sangano revarayiridzi reptuz rotsigira urongwa hwekuti paumbwe sangano reteaching professions council iro rinenge richiongorora mashandiro evarayiridzi tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndekusiya mina mavhlasi muhlanganya uye